Vachizivisa budget regore rinouya nezuro manheru, sachigaro wekomiti yezvemari mukanzuro yeHarare vaLuxon Mukunguma vakati mari ichabviswa kubva mumisha yese uye mari yemvura inosungirwa kubviswa mwedzi wega wega ichaderedzwa mumakambani. Vakatiwo zvimwe zvavari kuronga mubhajeti ravo re 320 million ndezvekuderedza mitero yemabhizimisi nemaindastry, kuderedza mari yemarezinesi yemabhizimisi, kuderedza mari dzinobhadharwa nevemakombi pamwe nekuderedza mitero yepamisika yekanzuru. Vakatiwo mari inobviswa muzvipatara nemakirinika yekanzuru hadzisi kuzokwidzwa gore rinouya. Mutauri wekanzuro Michael Chideme vanoti kanzuro yakaterera zvichimo zveruzhinji mukuronga budget iri, uye vanofunga kuti richagadzirisa matambudziko akatarisana nevagari.
Zvinoafekta hazvo maoperations yekanzuro, asi tiri kuona kuti vanhu vanga vakaremerwa vachikundikana kubhadhara mari, saka hatitimborerutsira vanhu.
Mukuru werimwe remasangano anomira vagari vemuHarare vaPrecious Shumba vanoti vanofara chose kuti rwendo runo kanzuro yaterera zvichemo zvevagari, uye zvingafadze chose kana hurumende ikatambira budget iri.
So kwatiri isusu nyaya yekubviswa kwefixed water charge chinhu chakatikoshera, asi tinoda kuti kunyange wabvisa fixed water charge kunofanirwa kuwe ne yatingati transparency mukufambiswa kwemari dzinowanikwa mukanzuro.
Vatiwo vanofunga kuti kanzuro iyi haisi kuita izvi kuda kufadza vanhu sezvo gore rinouya kuine sarudzo, uyewo vati budget iri rinogona kurambwa nehurumende kana gurukota rezvemadhorobha nematunhu. Vasevhi yakasukuwere vebato rezano PF vakaona sekuti makanzuro aMDCT ayo anotonga muHarare ari kuda kuita zvekutsvaga rutsigiro.
Parichaenda paminista, isusu tinoona sekuti minista wachaona kuti zvinorerukira ani kunyanya. Kana vanhu vakanga vaine zvikwereti zvakanyanya vari kunzvimbo dzavanofungidzira kuti ngedze one way Zanu PF, minista wachagona kuomesa musoro kunyaya dzemasalaries neadministration. Wachatsvaga imwe nzira yekusimudza nyaya dzinobata makadzelazi.
VaHardlife Mudzingwa veCommunity Water Alliance vatiwo pane zvimwe zvisiri kuvafadza mubhajeti reHarare. Vati hazvifadzi kuti kanzuro iri kuronga kukwidza mutengo wemvura mumisha yese muguta kubva pa25 cents pa 10 cubic meters kusvika pa70 cents pa cubic meters mumisha inogara veruzhinji, kwozotiwo kubva pa40 cents kusvika pa70 cents mumisha inogara vashoma.
Asi tine dambudziko rekuti vabva vakwidza mutengo wemvura kubva pa25 cents pa cubic meter kusvika pa70 cents, inova iyo around 150% increment. Saka izvi zvinobva zvadiridza mabenefits angaifanira kunge achiuya nekuderedzwa kubiswa kwakaitwa mafixed water charge.
Zvichakadai, kanzuro yeHarare nhasi yatanga chirongwa chekusangana nevanotengesa mumugwagwa nevemabhizimisi nechinangwa chekutsvaga nzira dzekupedza dambudziko renyonganyonga iro ratekeshera neguta. Vachitaura pamusangano waitwa pamuzinda wekanzuro nhasi, vakasanobata chinzvimbo chomunyori wekanzuro amai Josephine Mwe vati hazvigoni kuti vanhu vaite madiro ajojina muguta nekutengesa pese pese, vachiti mitemo inofanira kutevezwa uyewo vanhu havafaniri kuvhara mugwagwa pamwe nekutengesera pamberi pezvitoro kana mabhizimisi evamwe.
Inini ndakamirira City of Harare, tiri kuti city yedu inogona kuaccommodate everybody. There is no need yekuti road yese ivharwe nezvingoro mota dzoshaya pekufamba. There is no need yekuti titengesere pamberi peshopu iyo ichitengesa zvinhu izvozvo isakawaridza panyika. There is no need yekuti makombi adrive achienda nepamusoro pepavement anenge achida kukrosa kubva kusaidi kwa Julius Nyerere kuenda uku, wobva watsika mapavement, pavement yese yosara yakadini yapwanyika because mota dzaakufamba papavement. We need order.
Asi vanotengesera mumigwagwa vaudza kanzuro kuti mitengo yavanobhadhariswa yakawanda chose, uye kanzuro inongoita zvinhu zvayo isina kunzwa pfungwa dzavo. Vatiwo hapana nzvimbo dzekutengesera dzinokwana munhu wese, uye dziripo dzacho hadzina zvikwanisiro zvakaita sezvimbuzi. Amainwe vati kanzuro yavo ichishanda nehurumende ichatarisa zvichemo zvavo, asi pari zvino chirongwa chekubvisa vanotengesera pasingabvumidzwe chichaenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.